Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro naMawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda mune nyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uyezve chii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanyusai Mutandwa. Ndichii zita nderekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions ipo they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Vandaingotero ndaingorondawo tsimba dzimama promoters vakuru kwandiri. The life was cheaper as Joshua Jerry naMai Redros. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promota, but munhu akaita kuti ndide magitare ndi Alec Macheso. Ndiye munhu andaifamba naye stereki, ndiye munhu andaitevera stereki. Up to now sarangu ndimotivate kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongopinda muline reentertainment chete ndee ndirimo.
Mungati gore rino ra2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore neranga rakaoma. Tinotidera chienda kana rakachenga mangwana chaiyi, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Nokuti kuti entertainment industry kuti mudzimaita mari unenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari. So makada kuti munze muimbi kubva kunze, vamwe vangu vakambotsvaya kuda kuunza vaimbi, vakatadza. Hazvina kunge zvanga singa dzore, but what is a loss, because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Chinya Sedunguri, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotsvaya kuita Davido, tikambo try kuita rumba achisa ipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatsosimba stereksteri. Saka 2019 chinhu chandakaoma, nokuti I'm not very sure kuti iikonomi here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbira ambonakidza zvachose. Tiri kungoti ndaachipera tichitangidza pana 2020 pamwe nedhi mwari vanotinzwawo.
Semudzimai mungatini munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuitai?
Aiwa kwete, haakwete. Kunotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvinge zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo, usina pamuromo, noti ini I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady. Anotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi. Vanotokudzvanyirira chete. Vanotokudzvanyira chese chavo taura hachitombonzwi kana kuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo. But ndinomira zvangu, vanotozviziva kuti ndinombotraya
pane zvamuri kuronga here kupera kwegore tichivharisa gore ra2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa28/29/31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. Tiri kunoita all white party, nekuti Genius kuna anongozikana nokuita maall white party. Saka tiri kuita maall white party, tiri kuita kubot, tozoita after party musi wa31. Saka tine mapati ati tichimuita pamusi wa29/30/31. Thisaime mapati ndiri kuitira kucarnival, because carnival iri kuyanyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party yemusi wa31, tisu tinenge tinayo SG Events. Saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge muinayo iyi kucarnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables eda kubvira pa500, pa1500, pa1000, 1500, kusvika pa2000. Pamari ese ukabharira 500 years, pa500 ipapo unowana matiketi evanhu vairi kupinda, owana hwawa uri worth 500. Saka vanenge vaida kubhuka matables avo vanokwanisa kundibata panhamba dzangu dzekuzimbabwe dzinoti +263 773 045 907. Ndodzokorera zvakare, +263 773 045 907. Vaida kuita matable bookings avo, but ndenge ndaakusara nemabookings mashoma, because vanhu vakawanda vari kubhuka matables, especially vanhu vari kubva kuzambia, botswana nesouth africa. Africa ari kubhuka matables but kana muna asina temari table kupinda i20 US to rest of the ground to VIP ari kubvira pama40 US kusvikira
pane mazwere amungataurawo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita evechidzimai
ini ndinoti madzimai ngaauye tishande takawanda nokuti ezvinoizvo vakadzi vari kungoita zvepromota mavhikara sungori vaviri nairidzo isusu tinowanzomirira girl child hatisi kuona panodzvanyirwa munhu anonzi mukadzi neidimwe dzimba tatsaka muchiona tichimira nemaartist ede echikadzi especially panashoma artist watakamira naye takambomira nashoma pavainoisana nemafamily issues avo takamira nashoma tirikuti vakadzi varume vada vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents uyaiti wande tikurire varume ava matiregerero hatingori tega tirikuti uyaitibatsirane tiwande matiregerero vakadzi ngavauye women empowerment toda kushanda nevakadzi tigobatsirwa maartist ede echikadzi noti tiri tega hatisikuzvigona tinotodawo support tinobva kuna vamwe vakadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai mahwindo vanozivikanwa zvakare nezita rekuti mai maka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlangani Yahuye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga chewomen's forum.